nyika iri kukanganiswa nemakaro ari kuitwa nevanhu veZANU-PF vari kudya upfumi hwenyika sevari kudya mushonga yemusana zvisina kana dosage. Vanhu ava vaita nyika yekupura. Tukungonzwa pano nepapo uyo atora mari apa drugs yava Obadiah moyo yatora mari apa isina chayatengesa, ivo vatora mari isina chayatengesa. Hapana kana ari kukanganisa nyika, hapana kana sabotage iri kungoitika nyika. Vari kungomunyungira nyika vari vega kumusoro ikoko necorruption. Atengesa icho haunzi, abata apo odya, vese vari kungodya pavakasungirirwa sembudzi. Nyaya yecorruption ndiyo yauraya nyika. Nyaya yecorruption ndiyo yakuvadza nyika nekusagona kutonga kwehurumende iyi. Hurumende iyi yazvipinga yoga pasina ane ari kuibetsera. Yotonga zvinovava semhiripiri kana kutonga zvinovava semadhorofia. Hamuchina rufaro munyika, nyika yose yongochema, hakuchina kana tariro, vanhu vochema zvisina tariro.
Vamugwadi, pindurai tinzwe.
Nyaya iyi yakaongororwa ikagarirwa pasi zvikaonekwa kuti kune vamabhizimusi 1 vari kuita yatingati muchirungu sabotage. Sabotage ndiyo iya yekuti mapolicies kana kuti zvirongwa zvinenge zvichiitiwa nehurumende, zvisungo zvatorwa nehurumende kuti nyika ifambe nenzira iyi, ivo vanoipindira vodhaivheta mugwagwa uri kufamba nehurumende nenyika kuti iende mberi, vachiisaidzira nemamwe mativi. Ndo zvaitaurwa panyaya iyi kuti vemabhizimisi tikatarisa kukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu zvakakosha yatingati mabasic commodities, vanozviita zvisiri pamutemo. Kuri kuzama kuda kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe, vatukane nehurumende kana kuti vashoropodze hurumende nekuda kukwira kwezvinhu. Ndochokutanga kana taona zvakaita seizvozvo, ndopaya patinozotaura kuti haizva ngazvichimirira pano, hazvicharamba zvichienda mberi. Ndokusaka vanosungwa vari kusungwa, ndokusaka vari kuvharirwa mabhizimisi vari kuvharirwa, ndokusaka vari kubatwa nenhau dzecorruption vari kubatwa, ndokusaka vari kusoropodza nenzira dzakaroma vachinyora zvimanyepo vari kubatwa. Hatisati tatanga, vachabatwa kusvika varega maitiro avo ekusoropodza zita renyika vachireva nhema nekuspreda manyepo.
Vamafume, hanzi muri kuita gudzi ramukanwa muchiita mareva nhema.
Noti ngati muromo wemunhu here ari kumiririra bato rinenge riri kuda kuti vanhu vafare. Pavakapinda muhurumende vamunangagwa vakapromisa kuti ivo vachange vachiunza chikafu, pakaitwa Command Agriculture, pakaendeswa mabhirioni akataurwa muparliament, hapana chakabuda ipapo. Iko zvino vanhu vari kushayiwa chikafu, chikafu chiri kuitwa zvekudonetwa. Kana mari, maticha, masoja, mapurisa, munhu wese hachina mufaro nemari dzavari kupuwa. Asi pavakapinda muhurumende vanhu vaitambira $600 machii, mari ichiita ichikwanisa kutenga zvinhu payakambogadzirwa painclusive government. Vachamisa navatsvangirai vange vari mugovernment, zvinhu zvaifamba zvakanaka. Zvese zvavari kutaura izvi kuti vari kugadzira hapana kana chatati taona, inongori nhamo nenhamo. Ungati hurumende yavo vakagadzira imwe cabinet inotsvaga kuti vanhu vanga vaviwa sei nhasi. Kana vakatsvaga kuti vanhu vanga vaviwa sei nhasi, vobva vaita izvozvo. Vakatsvaga kuti aiwa toda kumboita maqfu obva arebesesa. Vakati aiwa toda kumbokwidza mutengo wemagetsi, zvobva zvarebesesa. Vakati aiwa toda kumbobata pakadai, zvobva zvaitika. Hapachina kana chimwe chinounza mufaro. Chese chavaronga ndechekuti munhu weZimbabwe anga achivaviwa. Chese chavaronga ndechekuti munhu weZimbabwe anga achibayiwa bayiwa pamoyo. Kurohwa kunoitwa vanhu, vana vadiki vongosungwa, madzimai ongosungwa, vana vadiki voabductwa, vana vadiki havachina mufaro. Chawataura wotonzi aiwa wasora mukuru wenyika, ukati ufambe nekoko zvonzi wademonstrator, ukati uite ichi wotanga kubatwa kuitira kuti utsimbirirwe. Hakuna kwazvinoinda. Tinotarisa nhoroondo yekumalawi neushingi hwakaitika kumalawi, vanhu vakapedzisira vati aiwa kutambura kwakadai ngatichikumisa.
Peta henyu chirongwa chedu vamugwadi.
Vavafume havana kana zvine musoro zvavari kutaura pamhinduro yavo yavari kupa. Zvakangofanana nekuti munhu wangofunga kungonyora matambudziko ari kusangana nevanhu. Vanhu havasi kuda kuudzwa matambudziko avari kusangana navo because vanomaziva. matambudziko atiri kusangana nawo tinomaziva sevanhu minus abductions dzaari kutaura idzi minus mademonstrations dzaari kutaura idzi zvose zvavanenge vachiita zvose izvi zvazvivake nyika hazvina kana pamwe chete pazvinobatsira nyika inoi kutaura zvaari kutaura ikoko nokusoropodza nyika hakusiko kunounza chikafu munyika kune vanhu vose vemuzimbabwe vakateerera ndoda kuti muchizviziva kubva nhasi kuti dambudziko rechikafu rinopedzwa nekurima nekushanda ndosaka mutungamiri wenyika achitaura kuti productivity 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 kwete zvekutungana kwembudzi zvana janekov mafume nana mdc vavo vari kupatsanura naikonzi hatizivi kuti dzangani